zvichatidzirwiswa nemapurisa pakufunga vacho vanotengesa zvinodzaka izvanti yakanaka pakuti tii vari kuita inonzi supply reduction kuitira kuti vanoshandisa muzvinodzaka at least if there is limited access to those drugs and substances and munhu wanoitawo siyana nazvo kana kuti unoitawo substitute nesomething maybe ungoshishandisa mana drugs yanga ichiitwa bringin hazviri legal hanje maybe might divert to using maybe cigarettes and legal alcohol as a way yekuti inongofira chawani ish but I disagree nemapurisa kuti vasunge munhu anoshandisa because anoshandisa chete asingatengesi i-end user haazi problem problem inozoya pakuti end user uyu mukamutora mukamuendesa kumajeri sezvavari kuita izvozvo kuti tiri kusungwa ma-end users I include myself because I work with people who use drugs and I'm someone who have experience with drug use so vakatisunga isusu it doesn't help me in a way ngavaitiwo vachibvuma kuti vanhu vavanekuvave nemaquantities mashoma
asi hamufunge here kuti imi pakashaya vanoshandisa zvinodhaka zvinorevawo kuti vanotengesa vanenge vasina kwekutengesera
but zvinodhaka zvicharamba zvirimo muzimbabwe because zimbabwe is a transit country and it becomes a consuming country what I mean by this is madrugs anti tisiri like route yekutransporta kune magonyeti nechii anodzika kubva kuna North Africa and maproducts achibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anti achidzika chenda nana South Africa and then zvimwe zvichikwidzawo zvichibva kuna naswaziland like inonzi skunk it's a variant of marijuana inobva kuswaziland so it comes in so zimbabwe is a transit inotoconsuma saka strategy yetingakurudzira kuti mapurisa ashandisewo abvumiwe tishande iyi inonzi harm reduction yekuti munhu anoshandisa zvinodhaka anofanira kuti awanewo rubatsiro kuti akawana access to health services anje